Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 25/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Voice of America inotepfenyura kekutanga iri muZimbabwe muchirongwa chemushandira pamwe neZim Papers Television Network. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC, iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatore venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare vachamisa vati vachapinda musarudzo dzemusi wemuvhuro, kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo isina kugadzirisa nhuna dzavo. Vachamisa nemubatanidzwa weMDC Alliance vari kuda kuti vapiwe gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota pamwe nekuti chimiro chebepa richashandiswa pakuvhota chichinjwe.
Shoko kunyika ndeyekuti takahwina kare. Ngatichingonopedzisa basa rakatangwa nababa vatsvangirai, basa rakatangwa neruzhinji rweZimbabwe, rwendo rwerusununguko, rwendo rweshanduko, rwendo rwemikana, rwendo rwebudiriro. Ndozvatakuda kuti tigadziriswe tiende kune ramangwana rakajeka, tiende kune ramangwana rinofadza kumunhu wese. Saka shoko rangu kunyika nderekuti wese wese uri kwauri ikoko, ungava baba, ungava amai, ungava sekuru, gogo kana mbuya, kana kuti uri mukomana wechidiki kana musikana wechidiki, buda neuwandu, kurudzira umwari padii pako, tiende kunovhota tipedze dambudziko riri munyika.
Vachamisa vatiwo kunyange hazvo waro wesarudzo usina kugadziriswa zvakanaka pamberi pesarudzo idzi, vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo idzi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji, avo vavanoti vari kuona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo.
Indiona kuti MDC Alliance yanga iri parumananzombe zvikuru sei tichitarisa chido zvido zvevanhu munyika zveruzhinji zvavanga vakatarisira kualliance, nekuti uye zvenenyaya yemareforms kuti aitwe kuti sarudzo ive ine kodzero. Saka ndiona kuti uchizvitarisa zvinhu zviri izvozvo vakudza zvido zvevanhu kunyanya tarisiro yevanhu kunyanya kupinda mareforms aifanira kunge akaitwa kuti sarudzo ive ine inoremekedzeka uyezve inobuditsa zvinhu zvido zvevanhu. Saka ndotarisa kuti zvaitwa neutungamiri weMDC vakurudzira zvido zvevanhu kunyanya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita ZEC kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji vanoti vanoona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo kuita kuti vasanhonge zvose nemuromo sezvo upfumi hwenyika hwava kuita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa. Zvichakadai vaimbova mutungamiri weghana vajohn dramani mahama avo vari kutungamira chikwata checommonwealth chiri kuongorora sarudzo vati zeki inofanira kutambirawo zvichemo zvemapato ose ari kukwikwidza yoedza kuzvigadzirisa sarudzo idzi dzisati dzaitwa kuitira kuti zvichabuda musarudzo zvitambirike. Vamahama vaudza vatori venhau kuti Commonwealth ichatarisawo mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro kuti ione kuti Zimbabwe yodzoserwa here yomucommonwealth kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanga vari kukwekwe kuMidlands uko vange vachivhura zviri pamutemo chimwe chikamu chikuru chemvuto yekoromo kana kuti chrome plant chekambani yeAfrican Chrome Fields. Kunyange hazvo uyu wanga usiri musangano wezvematongerwo enyika, vanhu vakawanda vapinda pamusangano uyu vanga vakapfeka hanzu dzebato reZANU-PF dzine mufananidzo wavamunangagwa. Ivo vamunangagwa vanga vachitaurawo zvematongerwo enyika.
Pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana pasine mhandu.
Vamunangagwa vakurudzirawo vanhu kuti vavhotere musangano wavo weZANU-PF vachiti une nhoroondo yekuunza rusununguko.
Haleluya! Iyo yoga ZANU-PF ndoine nhoroondo, ndoyakasunungura nyika ino, ndoinopa rugare, ndoyatinofamba nayo, ndoinoda runyararo, ndoinoda kuwirirana, ndoinoda kuti vanhu vabatane. ZANU-PF icharamba ichingotonga, igongotonga, ichingotonga. Ava vane zvisangano zvavo ngavarambe vachibvuma kutongwa neZANU-PF. Tichingovatonga asi toda runyararo. Haleluya! Well, haisi ZANU-PF rally. We have come to ACF. I had forgotten.
Mapato anopikisa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN anoti vamunangagwa vari kushandisa midziyo yehurumende kutsvaga rutsigiro. Izvi zvakambotaurwawo nasachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Mutungamiri weZANU-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende. Achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akutoita kambeni rali yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa maherikopta, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoja anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega. Hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo.
Asi vachipindura vanoona nezvemutemo muZANU-PF vari nhengo yepolitibhiro yebato iri vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti izvi ndo zvinoitwa nevatungamiri venyika pasi rose.
Kana munhu ari president haazosi chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. Maprivileges of being an incumbent.
Vamunangagwa vativo zvavari kuparura zviri kupa kuti vanhu vawane mabasa vachitenda veAfrican Chrome Fields nebasa guru ravari kuita munyaya dzezvezvicherwa. Nepfenyuro yeVoice of America iri kubatana nhasi nenhepfenyuro yeZimpapers Television Network mukuita chirongwa cheStreet Talk Africa icho chinopakurwa naShaka Salim. Nasi Sali achanga achitepfenyura aina ruvheneko parinyatwa weZimpapers Television Network vachibvunzurudza vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Chirongwa ichi chinotanga na 8:30 p.m. manheru ano. Vari muhurukuru yanhasi ndimuzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, mutungamiri weAlliance for People's Agenda Dr. Nkosana Moyo, nengo yeMDC Alliance vatendai biti, pamwe nemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika. Tanonoka wandi weStudio 7 abata jonga kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare kuti tinzwe nezveurongwa uhu.
Mapato andinoziva andanzwa kuti achanga achipinda kune bato reMDC Alliance kana kuti mubatanidzwa MDC Alliance, asi mugakava iri mubatanidzwa uchange wakamirirwa navatendai biti. Kuti ZANU PF pagakava iri tanzwa kuti ichange yakamirirwa navaChristopher Mutsvangwa. Kuti bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, mutungamiri webato iroro Professor Lovemore Maduku vachange varipo pamwe chete naDr. Nkosana Moyo, vanove mutungamiri webato reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA.
Ko zvatinoziva kuti kune vakawanda chose vari kukwikwidza kuti vaite mutungamiri wenyika, vamwe vese vari kupi?
Vamwe ndinoiva kuti vanenge vaine zvinenge zvakavamanikidza, nokuti vanaivava ndo vandakwanisa kunzwa kune vari kuronga nezvemusangano iwoyo. Musakanganwa kuti vachange vari vachikokera nhaurirano iyoyo yegakava ndichaka Sali anove mushandi weVoice of America, pamwe chete nemumwe anonzi Ruvheneko parirenyatwa. Gakava iri kuitwa pakubatana kweVoice of America neZimbabwe Television Network kana kuti ZTN inove iri muno muZimbabwe, ndo vakaronga gakava.
Ko vanhu vari kutarisira here hurukuro iyi?
Vanhu vari kutarisira hurukuro iyi wande, asi ndanzwa kuti vanenge vachida kupinda kunoona hurukuro iyoyo vachange vachibhadhariswa madhora 10. Vanhu vandambotaurawo navo vari kuti madhora 10 ekuti tinge tinoona kana kuteerera gakava iroro imari yakawanda zvikuru zvikuru vachitarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzeupfumi muZimbabwe.
Dene papasina nyaya dzekubhadharisa mari pamusuo apo, munoona sekuti gakava iri riri kuda kuitwa chinhu chinotarisirwa reka kuti chinodikamwa navanhu muZimbabwe panguva inoyi?
Vanhu vanoda zvikuru gakava irori, asi chiri kunyanyo chandanzwa kubva kune vandanchivhunza ndechekuti vari kuti ko vatungamiri vemapato acho vari kukwikwidza musarudzo vadiiwo kuuya, nokuti zvichapindurwa nenhume dzavo kana nevavatuma zvinogona kunge zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvavanenge vachitarisira kuti dai toti vachamisa vanga varipo kana kuti vamunangagwa vanga varipo, vaitaura nenzira dzakadii, havangati kuzvinzwira kubva pamuromo wemunhu wacho ari kukwikwidza. Vanhu vainge vachiti dai zvava zvabvira kuti ivo vaviri ivavo vange varipo vachipindura vega, ndo zvazvichitarisirwa nevanhu.
Uyo angari mutori wedu nawe Studio 7 Jonga Kandemiri achitaura naTanonoka Wandi weStudio 7 ari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nepfenyuro dzemuAmerica dziri kutepfenyura nhasi mashoko akatepwa emutungamiri wenyika vaDonald Trump negweta ravo kwenguva yakareba vaMichael Cohen vachizeya nzira dzekudawo kubhadhara mari kune mumwe munhukadzi anoti akaita zvepabonde navaTrump. VaCohen vakatepa mashoko aya vaTrump vasingazive muna nyamavhuvhu 2016 apo vaTrump vaikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Gweta ravaCohen vaLani Davis ndivo vakasvitsa tepi iyi kune pfinyuro yeCNN neZuro. Asi vaTrump vagara vachiramba kuti havana kumbodanana naKaren McDougal. Vanhu vapedza kuvhota uye kuverengwa kwemavhoti kwatanga muPakistan, uko vanhu vanosvika mamiriyoni zana nematanhatu vavhota nhasi musarudzo yanga yakazara nemhirizhonga. Patanga kuvhota vanhu, pane munhu anga akazvisungirira bhambu uyo ariputidza panzvimbo yekuvhotera muKoeta mudunhu reBaluchistan. Vanhu makumi matatu nemumwe vakafa uye makumi mana vakakuvara. Chikwata cheIslamic State chinoti ndicho chakonzera kufa kwevanhu ava. Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vanoti shanduko muZimbabwe inoya chete kana vanhu vakabvumidzwa kusarudza mutungamiri wavanoda. Dr. Manyika ndemumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, uye bato ravo rine nhengo dziri kukwidzawo musarudzo dzenhengo yedare reparamende pamwe nemakanzura. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare aita hurukuro naDr. Manyika.
Kushanduka zvinotozoitika kana sarudzo yaitika. Pane kumwe kunenge kushanduka, zvimwe zvinhu zvingangoita kunge zvachinja, asi chokwadi chaizvo ndekuti kusvika tave nevatungamiri vane hanya neupenyu hwevanhu, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Kusvikatave nevatungamiri vachachinja maitiro anoitwa nehurumende muno, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Saka isu takatarisira kuti zvinhu zvishanduke kubudikidza nesarudzo ichaitwa nevanhu musi wa 30 July.
Muri kukwikwidzana nevanhu vane mapato anga aripo kwenguva yakareba, bato renyu reBuild Zimbabwe ibato idzva, muri kutambirwa sei?
Hati kutambirwa zvakanaka chose. Nyaya iripo ndeyekuti hakusi kureba kwenguva yanga iri bato muno muZimbabwe, nekuti ZANU PF toziva kuti ndo bato the oldest muno muZimbabwe, asi hapana zvakagadzirisa. Saka izvozvo ndo zvatinotaurira vanhu kuti aiwa hakusi kukwegura kwebato kunochinja upenyu hwako, hakusi kukwegura kwebato kunoita kuti vakwanise kugadzira makambani aiwa. Vanhu munofanira kutarisa zvinhu zvakamirirwa nevanhu vari kuda kusarudzwa, mosarudza avo vanhu vanenge vachapedza nhamo yenyu.
Mamwe mapato ari kuchema nekuti zeki haisi kubata zvakanaka gadziriro resarudzo. Imiwo sebato reBuild Zimbabwe, zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Haisi takagara tichizvitaura izvozvo kubvira kwokutanga. Hazvizi zvinhu zviri kutishamisa. Pane zvinhu zviviri ukatarisa, pane zvinhu zvinoita kunge zvinenge zvisina kururama zvinofanira kuchenjererwa. Zvakangofanana nekuti kana iwewo ukaonekwa uchingombundirana nemudzimai wemunhu, zvinonzi hapane chiri kuitika handiti. Saka pane kumbundirana kunoita vezeki nehurumende neZANU PF kusina kururama. Saka chero vanhu vakati hapana zvinenge zvichiitika, tinongori kunongori kungombundirana, asi zvinenge izvozvo hazvigamuchiriki. Kwozoita zvinhu zvinoonekwa kunyatsoona kuti izvi hazvina kururama, munoza kubvira kwokutanga. Panyaya yemuchiri kurangarira pakaita maregistration centers aya, kuti pakaitwa maregistration centers mashoma kuitira kuti zviite kunge zvakaoma sitere kuregistra, ndobva pazoitwa maregistration centers akawanda. Vanhu vatofunga izvozvo kuti zvinhu zvokuregistra izvi zvinonetsa. Tikabva ikoko tikazoenda kunyaya izvo dzemaballot boxes, tikaenda kunyaya even yevoters roll, yekuti nguva yenomination tanga tisina mavoters roll. Saka zvinhu zvachona izvozvo munoza kuti chero vakazozviita kunge vazvigadzira, zvino zvino zvinongogadzirwa after the fact, zvinogadzirwa nyaya yachona yatotaika kudhara, advantage yatoyei kuzanu kudhara. Saka pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvikurusa zviri kuitika zvisi right. Makaona mapurisa achivhota, mapurisa ovhota kuburwayo, asi ivo vezeki kuti no, hapana zviri kuitika vanhu vari kuti mapurisa ari kuvhota vanhu vari kuda kukonzera nyonga nyonga muno.
Bato renyu rine urongwa here hwekupindawo mumigwagwa zvatiri kuona zvichiitwa nemamwe mapato ari kunyunyuta nemashandiro ezeki?
Isusu bato redu urongwa hwedu ndeyekuti munhu wese anonzi muZimbabwe ane mukana wokuti ataure kunyunyuta kwake pamusoro pezviri kuitika izvi. Kana achida kupinda mugwagwa ngaapinde mugwagwa, kana achida kunyora, kana achida kutaura sezvandiri kutaura izvi, kana achida kuzvisa pasocial media, munhu wese womuZimbabwe ane kodzero yekuti ataure kusagutsikana kwake nezvinhu zviri kuitika. Saka isusu hatibati munhu, hatiti munhu ita ichi chete kana kuti ichi. Aiwa, zvese zvinhu, munhu kana achida kuenda murodhi ngaende murodhi, kana munhu achida kunyora ngaanyore, kana munhu achida kurekodha zvinhu zvaanisa pasocial media ngaise achitaura iye kusagutsikana kwake nezviri kuitika.
Vamwe vari kuchema nenyaya yekuwana mari yekutsvakisa rutsigiro kana yatingati campaign, imi muri kuzvikwanisa sei?
Nyaya iripo ndeyekuti munhu wese ari musituation iyoyo, hakuna munhu asiri musituation iyoyo. Tinozviziva kuti vanhu vakaitwa kuti vave varombo kuti vasakwanise kuve nekutsigira zvavanoda. Saka muchizoona vanhu vachinzikana, vanhu vakauya vezano, vakauya nezvimasupa zviya zviya, vanhu vanomanyirako, kana kuti vanhu vakauya nezvimatisheti, vanhu vanomanyirako nezvimwe zvakadaro. Nyaya iripo munyika munomu yakataurwa gore rakapera naPrisca Mpfumira yekuti 72.5% vevanhu vemunyika munomu vanorarama muurombo hunotyisa.
Mutungamiri webato reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vachitaura naJunga Kandemiri weStudio 7 vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kunyange hazvo sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti zviitwe musarudzo uye richiti rinotarisira kuti dzinenge dzakachena, sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vakawanda munyika havachina chivimbo nesangano reZEC. ZESIN inoti ongororo yayakaita iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kushishikana zvikuru nekugunun'una kuri kuita mapato anopikisa nezvekubatwa kwesarudzo, kugadzirwa kwegwaro rekuvhotesa zvikuru remutungamiri wenyika nezvimwe. Mapato mazhinji anopikisa anoti ZEC yarasa pembe ichibva yabatana neZANU-PF mukufambisa sarudzo, asi ZANU-PF inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvegadziriro resarudzo iyi, tabata mumwe komishina weZEC vaqobani moyo kuti tinzwe divi ravo.
Komishini yakutanga kuendesa material yese inofanira kuenda kumaprovincial offices and komishini yatotenga zvose zvinodiwa musarudzo. Tatanga kuti toisa matende kwatichaita mapolling station at outside maschools. Tiri kutraina futi mapolling agents amaparty kuitira kuti vanyatoziva kuti basa ravo nderechii musi weelection day.
Tanzwa kuti mamwe mapepa ekuvhotesa atoenda kune dzimwe nzvimbo, icho kwadere?
Mapepa ari kuenda kumaprovincial centers, ndokwaanochengetwa for each province. Kana akubva ipapo ndokwatinodana mapolling agents emapolitical parties ese kuti atakuendesa mapepa ari kubva kuprovincial command center kumapolling station. Ndokwavanoona kuti mapepa akadai aendeswa kunzvimbo yakadai, vachiona kuti manhamba zvakadai, maserial number akaenda munzvimbo yakadai. Asi kana vemaprinters edu vekufidelity printers vakapedza province kuprinta, tinobva tati ngavaendese ikoko, vachienda vane security yemapurisa nesecurity yezeki. Izvi tinoitira kuti tichaite maproblems ekuti kwosvika zuva rokuvhota tisati taendesa material yakakwana kumaprovinces. Nenyaya yekuti neFriday tiri kuita deployment yomunhu wese ari kuenda kunovhotesa, tichiendesa futi material yese ichishandiswa kunovhotesa.
Pane gwaro rabuditswawo nhasi neZESIN iri kuti iyo vanhu vamwe vanhu vakati wandei munyika vanenge vasina chivimbo neZEC kuti ingabate sarudzo zvakanaka samutongi gava. Munoti kudii nemashoko aya?
Handisati ndaiona ripoti yacho, asi tinoona kuti kune mabato mamwe ari kuita commission as an agenda for their campaign. Saka vanhu vakawanda vanogona kunge vachiteverera maparties iwavo pasina kunyatsoongorora kuti commission iri kuita here chaiye chaiyo basa ravo.
Komishina weZEC Dr. Qovani Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Munhau dzedu dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Women Soccer League Muzvare Barbara Chikosi vari kuda kuti nhabvu yevanhukadzi itambwe muzvikoro senzira yekutsvaga tarenda iro ravanoti rapwa mumutambo uyu. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Muzvare Chikosi vanoti vari kushushikana nekushayikwa kwetarenda idzva munhabvu yevanhukadzi sezvo mumutambo uyu usisina midzi mune vechidiki. Muzvare Chikosi vanoti nhabvu iyi inofanirwa kutambwa muzvikoro senzira yekusimudzira mutambo uyu mune vechidiki.
Ministry of Education kudai yakwanisa kuti bhora revakadzi ritambwe kubva kuprimary kusvika kumasecondary school. I think bhora rinowana manew talent vanokwanisa kuzotamba munational squad.
Muzvare Chikosi vanoti muzvikoro ndimo mune ramangwana rakasimba, kwete mumutambo wenhabvu chete asi mumitambo yese, vachiti ivo vari kutarisira kuita musangano negurukota redzidzo yevechidiki vapowo mavhima kuti vasimudzire nyaya yavo. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge tournament director weZimbabwe Open Golf Tournament vaMichael Mahachi vasimudzirawo chichemo chekuti mutambo wegorofu uendeswewo zvekare muzvikoro.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu, nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu.
Asi vamavhima vanovimbisa kuti nyaya dzemitambo muzvikoro dzichagadziriswa vachiwedzera ivo kuti vane hurongwa hwavanawo kare.
Saka tiri kuda kuti zvinhu zvakaita semasporting disciplines tidevelope matalents evana atinenge taidentify. Chikoro chega chega chinofanira kunge chiine enough sporting facility. Sporting yacho iri part of the syllabus.
Muzvare Chikosi vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushayikwa kwemakambani anoisa mari munhabvu yevanhukadzi, vachiti ivo zvikwata zviri kuomerwa nekushandisa mari yavo yemuhomwe.
Maclubs vedu vari kuchema vari kudawo sponsorship kuti tisi vakwanisa kutamba bhora, ende bhora rakaiwana masponsors I think rinobudirira kufura zvariri. Ezvinezvi vari kutobudisa mari dzemuhomwe dzavo kuti vabatise maclubs kuti bhora racho rinenge ritambwe. Saka masponsors vakapindawo vecorporate world I think zvinobatsira nenzira yakakura.
Zvimwe zvezvikwata izvi zviri kutadza kutamba kana kupedza mitambo yazvo yese kupera kwemwaka nenyaya dzemari. Asi Muzvare Chikosi vane rimwe basa guru rekuedza kuti chikwata chenyika chevanhukadzi chevaMighty Warriors chibatwe zvakanaka zvichitevera kuchema kwaiita vatambi vacho apo vaive mukamba. Rimwe gore vakambochema vadyiswa matemba aive akakwatiswa kwemazuva akati wandei apo vaigadzirira mutambo mukuru. Muzvare Chikosi avo vanozivikanwa nerimwe zita rekuti Amai Red Rose vanozivikanwa zvekare semurongi wemagungano evaridzi vemimhanzi vemuno neve kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe, uye musakanganwe gakava rezvematongerwo enyika nhasi riri kutepfenyurwa neVOA neZTN. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465038. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti vachakunda zanu pf musarudzo mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndinwenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndokusiyaimina ntungamiri nkomo munhau dzeisindebele musakanganwe chirongwa chedu mangwanani na 6 a.m
Soko isika tisenda baku.